Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 8 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuyambira hurumende kuti vashandi munyika yose vacharatidzira pamusoro pekusagadziriswa kwezviri kunetsa vana veZimbabwe. Kanzuru dzekwekwe nechegutu dzinopiwa mamiriyoni emadhora kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masiweji. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions riri kuyambira kuti vashandi munyika yose vacharatidzira vachinyunyuta nekwarinoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzisa zvinhu zviri kunetsa vana veZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti mumwedzi yose yadarika iyi zviri pachena kuti hurumende haisi kuratidza kuti matambudziko ari kusangana nevashandi anogadziriswa sei. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vakawanda vanozviziva kuti mumwedzi yakapfuura takambotaura nyaya yekuti hatisi kuwirirana nehurumende pakuti hurumende haisi kuratidza kuti kakava iri kana kuti matambudziko tiri kusangana nawo nevashandi anopedziswa sei. Taona hurumende ichingoita mitemo kana kuti mapolicies isingabvunzi kuti dzinoaffecta sei vashandi. Taona mitengo yezvinhu ichingokwira zuva nezuva, masalaries haasi kukwira. Tiri kuona hurumende ichingochinja nyaya dzemari kuti ndedzipi mari dzinofanira kuva dzichishanda isina kumbobvunza kana vashandi kana vemabhizinisi. Hurumende haisi kutaura kana nani nezvese zvavari kuita, asi zvese zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevashandi. Saka nguva yapfuura taiti isisu tiri kutenderera Zimbabwe yese, tiri kusangana nemamembers edu nevamwe vakasiyana-siyana tine urongwa hwokuratidzira. Hatina kubvira tabvisa nyaya iyoyo mumajenda medu. Tiri kungotaura kuti kwasara chete kuti didaidzire kuti tinoregera rini mavasa. Saka urongwa uyu wakagara uripo kuti chatoratidzira. Tambofungidzira kuti maybe hurumende ichanzwa zvichemo zvevanhu yogadzirisa. Tiri kuona kuti tiri kungombunikidzwa, zvinhu zviri kuendera pamberi zvichioma. Mafuta ari kukwira, mafuta ekufambisa ari kukwira zuva nezuva achiita kuti zvinhu zvese zvatinoshandisa zvikwire. Saka kwasara chete ndokuti tidaidzire zuva.
Asika vamoyo, takaona nguva yambotorwa matanho nenhengo dzesangano renyu pakaita kudeurwa kweropa vanhu vachipfurwa migwagwa nezvimwe zvakadaro, asi zvinhu zvamuri kutyirawo here kuti zvinogona kudzokororwa zvakare?
Kwete, isisu semaziviro edu ndezvekuti makore apfuura haisi zvekutanga kuti vashandi varambe mavasa. Zvakaitika muna January kwange kuri kuita kwehurumende, vakawanda vakutozviziva kuti ihurumende yakakonzeresa kuti kudeuke ropa. Ihurumende yakafambira vanhu kudzimba, yakarova vanhu vasina zvakanganisa ihurumende yakasunga vanhu. Saka hazvitibvundusi nenyaya yekuti ZCTU haisi vato rakatanga kuvapo gore rakapera. Ivato rakagara riripo kwemakore nemakore richiratidzira panenge risingapfari nezviri kuitwa nehurumende. Saka hatinei nazvo zvavari kuita vehurumende, tiri kuronga zvete zviri kudiwa nevashandi.
Saka mungatarisira kuti zvingaitwa riini tichiona kuti nguva yareba muchingovimbisa kuti mune urongwa hwamuri kuita?
Tingangodaidzira kana mangwana chaiko. Saka mamembers etu tinovataurira kuti tigarai makagadzirira. Tingatadzo kukwira pamusoro pemuti tichitaura nezvazvo maningi tinenge takutoita kuti shiri dzobhururuka ka. Saka tiri kutoronga mamembers etu anozviziva kuti isi nguva yakarevesa, zuva racho risina kusvika.
Pane imwe nzira here yamungaita yekuratidzira nayo isiri yekupinda mumigwagwa?
Isisu hatizopindi pamugwagwa nemagadziriro taita. Tiri kuti isisu tichagara kudzimba tisingaendi kumavasa.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Vana chiremba munyika nezuro vakaramba kutambira kuridziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa. Vakativo vave kuda kubuda musangano rinomirira vashandi vehurumende reHealth Apex Council. Vatori venhau veStudio 7 muBulawayo vanoti vana chiremba kuUnited Bulawayo Hospital nemuPhilo havana kutambira kuridziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa kana vasingadi kuendeswa kudare revashandi reLabor Court. Naizvozvo Labor Court inotarisirwa kunzwa nyaya iyi nhasi masikati kutonga kana kuramwa mabasa kwavana chiremba kwemazuva makumi matatu nematanhatu kuri pamutemo. Bazi rinoona nezvemari rinoti rapa mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe emaRTGS kukanzuru dzekwekwe nechegutu kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masuweji. Mari iyi iri kubuda muhomwe yeIntergovernmental Fiscal Transfers. Kwekwe yapiwa mari inosvika mamiriyoni mashanu nezviuru zvisere, uku chegutu ichipiwa mamiriyoni matatu nezviuru zvipfumbamwe. Makanzuru akawanda ari kutatarika kugadzirisa matambudziko emvura sezvo vagari vakawanda vasiri kubhadhara mitero nekuomerwa neupenyu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzere wameya wechegutu vaMafios Shumba.
Tine mapai atinawo ari kumaold location ekumap nemac nemaara nemaz. Old location iyoyo mapaipi acho avora, saka mvura yakudambuka. Madambukiro anoita manje zvekuti inogona kuzosangana nesuwa panenge pakunaya mvura. Therefore takaisa chikumbiro chekuti tiwaniswe mari yekuti tigone kugadzirisa mapaipi iwawo. Saka hondo yatatinayo ndeyekuti tikagona kugadzirisa mapaipi nekuisa mapombi manyuwani tinogona kusolva problem iyoyo.
Saka manga maisa chikumbiro ichi riini chaizvo?
Tingangoti taane nguva tichingotaura nezvazvo mumacouncil meeting edu tichiisa maresolution yekuti tibatsirwe kune hurumende. Saka tasvika pakunzwika manje kuti problem iyaya iyo vegovernment vacho zvinhu zvavakaona fizika kuti chegupi yanga isi haina kumira mune.
Saka hurumende yakatotumira vaongorori kuzoona kuti zvinhu zvakamira sei?
Ichokwadi izvozvo.
Vakauya rina?
Tingati kubva apa zvakaitika vari vana minista velocal government vakambouya, but ino nguva yacho ndakandisapindapinda muofisi. Saka ozopinda muofisi changuva chinhu changa changogara chingotaurwa nezvacho.
Ko, panyaya yemvura yekunwa zvinhu zvakamira sei? Muri kukwanisa here kuchenesa mvura yamuinayo?
At the present moment tiri kukwanisa, because tiri kukwanisa. Zvingave tine mamwe machallenge zvekutomboshayiwa hedu mushonga apo neapo, bata kusiko kuteta sina kuchenesa mushonga tinogara tine kamwe katinenge kaka yate tochaga umwe tine kamwe katete sinapo hatisata shaya zvokushayisisa
kweyo vagari vari kukwanisa here kubhadhara mutero kuti mukwanise kuva wanisa iyo mvura yacho
ya iyo ndo imwe challenge yekuti vagari havasi kubhadhara chikonzero chokuti vasabhadhara ndiyo nyaya yekuti sekutaura kwandaita kuti mapaipi emvura afa saka dzimwe dzimba hadzichasviki mvura saka vagari kuti vazowanisa vachibhadhara vanenge vachiti tobhadhara chii ini pamba pangu pasingasviki mvura saka tiriona dambudziko iroro richapera nenyaya yezvandataura kuti toda kuripeya mapaipi ese akadambuka kuma old location kwandataura ikoko and ndiwo kukuru kuma P nema C nema R ndo inonzi pebhiti yacho
mutevedzeri wameya vekuchegutu vamafes shumba vange vari parunhare muchegutu nablessing zulu westudio 7 Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zviri pamutemo muBotswana hwadzikira nechikamu chimwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana tichienzanisa nezvaivapo mumwedzi mina yekupedzisira mugore ra2018 Shingirai Madondo anoti panyaya iyi
Gwaro rakaparwa neStatistics Botswana nemuvhuro rinoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zviri pamutemo muBotswana zvikamu makumi mana nepfumbamwe nezvidimbu zvitanhatu. Vanhu vemuZimbabwe vakapiwa mvumo yekushanda munyika iyi vakadzikira kuzviuru zviviri nemazana masera nemakumi maviri kubva muzviuru zviviri nemazana masera nematanhatu nevaviri vaiva nemvumo mukotoro yekupedzisira mugore rakapera. Kunyange hazvo uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe vadzikira, zvizvarwa izvi ndizvo zvakawandisa kudarika zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinoshanda munyika iyi. Gwaro iri rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasiri zvizvarwa zveBotswana vane mvumo yekushanda munyika iyi zviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe. Kuderera uku kunotevera mutemo wakadzikwa nehurumende yeBotswana makore matatu apfuura. Senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda zviri pamutemo munyika iyi. Nyanzvi munyadzi mitemo yemabasa ane vashandi uye vachidzidzisa paGaborone University College Flow vatakudzwa matambo. Vanoti hurumende yeBotswana iri kumanikidzwa nevagari venyika iyi kuderedza uwandu hwevanobva kune dzimwe nyika.
Ukuona kuti iyi pressure yedzi inonzani political climate futi iri kuita kuti zvinhu zvive zvakamira zvakadaro because one of zvinhu zviri kukomplaina vanhu vemuBotswana zvigaro zvemuno ndezvokuti zvone hakuna mabasa ese aripo ari kungopiwa chii vanhu vekunze. Saka ndizvo zviri kutoitika izvozvo kuministry yelabour.
Vamatambo vaenderera mberi vachiti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe unogona kuderedzwa nemhaka yekuti vamwe vange vasingawedzere dzidzo yavo.
Chakakosha muno munyika especially kana uri muBotswana is kuti unofanirwa kuzviupdata semuntu. Haufanirwi kungova what we call academic dinosaur. Kana une degree itauka masters so that you become more nonzani of an asset munyika than kungoti zvoni wangogarira degree iroro raunaro ever since 1990 ameno ningi. Saka ndizvo zvinhu zvakakosha kuti zvoni at least munhu azviupdate.
Chizvarwa chenyika iyi vatsepo Samuel avo vanogona kutaura rurimi rwechishona vanoti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakazvigokera moto muziso nekudzidzisa vagari venyika iyi mabasa emaoko.
Chinhu chekwenzere kuti mapemiti epasi ndinyaya yekuti vatswana vakuziva kugadzira vaifunisana nevamaZimbabwe kuti abasa roro rogadzira especially rogadzira maoko ere ndevaridzidzisa manje izvozvo zvakurudziwa manje kwanza vanoita kuti vatarisa so manje takurudziwa tatswaye mapemiti avo achienda pasi so.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisa muchade hama vanotiwa kushomeka kwemagwaro ekufambisa munyika yeZimbabwe kunogona kunge kwakonzerawo kudera kwevari kushanda zviri pamutemo muBotswana.
Bhoza hazvingaiti kuti uapply permit usina passport unogova hazvitomboite hazviti bhoza kuti uapply permit unge une valid passport.
Mumwe anorarama nemabasa emaoko mudhorobha reFrancistown vadanai mere vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunyika dzakaita seNamibia neNigeria uko kwano badarwa mari dzakati wandei.
Vamwe vari kunoenda kune dzimwe nyika. Kunana Namibia, kunana Angola, kunana Nigeria, kunyika dzakawandisa dzavari kuenda. Kumusha hakuna chiriko. Taura choko. Taura choko adi chaicho. Kumusha hakuna chiriko. Hakutorina.
Vamatambo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitangise kuvhura makambani muBotswana. Izo zvinoita kuti zvisanyimwe mvume yekushanda nekugara munyika iyi.
Pane maopportunities akawanda for my investors. Saka if zvizvako zveZimbabwe are able to open their own firms, their own companies, that could actually help in the increment of my permits ano accept. Because you are not only taking money out of the country, but uruku employer vanhu vemubi vemuno mucountry. By so doing, uruku solve issue ya unemployment. Saka that way, your permits will be favorable.
Kusamira zvakanaka kuzvinhu muZimbabwe ndiko kuri kupa kuti vamwe vanhu vaende kunotsvaga maforo manyoro kune nyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munyusday mune nyaya inoti hurumende iri kutadza kuziva kuti vanhu zana negumi nevana vakafa nguva yehondo ndivanani sezvo vasina michina inotarisa DNA. Mitumbi yevanhu ava yakawanikwa muOji Adwell Copper Mine. MuHerald mune nyaya yeReserve Bank of Zimbabwe ichizivisa kuti bhanga iri harisi kuronga zvekutora mari yekunze mumaaccounts evanhu. Daily News, mumiriri weGermany muZimbabwe vaThorsten Hutter vanokurudzira kuti pave nekutaurirana kwakasununguka muZimbabwe uye kuti pave nekutambira pfungwa dzevamwe kunyange dzakasiyana nezvido zvevamwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko mhuri yeZimbabwe, inivo ndine mubvunzo wangu. Ndine Francis Mhlanga, ndiri paPietersburg apa South Africa. Mubvunzo wangu uri kugovernment yeZimbabwe kuti kubva zvavakapa vanhu minda kuti vanopinda minda vawana ivhu. Kwecho chinotadzisa kuti iko ichipedza basa rayakatanga kuti vanhu vagare vavake vachiziva kuti ndobhatave rifu rava redu zvechokwadi chii. 20 years now vanhu vari mukati memapurasi asi havasati vapegedza pasati pane chinoratidza kuti zveshuwa ivhu rava ravanhu. Sei vanhu vayo, sei vatungamiriri vachida kushandisa vanhu papolitics kuti ivo vangorla vachishandisa vanhu.
Mangwanani mangwanani vanye vateveve nemufuro Studio 7 nevateereri. Studio 7 ndiri munhu andoya kuteerera zvamumaprogramu eustreme. Kanyee like tongogaurana wamugara mushedza everyday gaurana kanyekari pakusika gaurano vhana tongodzima foni. Hakuna umwe munhu anokwanisa kuuya anotadzwa kuti hatinyatso kuteerera takasununguka. Vataura agaura nayaka tsvaga imwe munhu wekuzanipepa anogona kutaura. Gaurano anotaura zvinosota zvinogumbura mosi amboita purogiramu ndada kutofona naye hasha dzanaabvita ningorega kutongofona ndongoita switch off radio yacho. Haiwa akanonzwa kwaiwa gaurano andofanira tongodzima radio bhozi munhu iyoka anogodira vanhu akawanda kuti vanhu ari kukumbira nezvemunhu iyeye. Saka kuti teerera studio palive tokufanira gaurani ka haa vashoma vachapedza vasateerera. Maitenyu
nachuma
mwe ndichuma futi vanhu tu ivava mazviitenyu ndotiwa general mukanya ndiri kupretoria.
Manheru manheru pastudio 7 a tadzoka futi nhasi unowa kuti tingotenda nenhau dzamunodzibva dzakanaka ivi takutaura nekutaura nayaye kuti zvinhu zvichazoda kuti ome zvichazonaka gore rinouya kana mvura yazonaya angasajairira. Anhu anomborwei besa pakusvika gore rinoya mvura inonaya ichizoidzira anhu muna ana April. Saka besa panhu anenge achimborarama ii kuisa kana ya mvura ane dzimwe pfungwa ii angada kutarisire mvura vachirunge yavo hurumende ingaisa jairira tazvitadza yazvitadza zvinhu zvaoma kumana I'm going to go to the next one.
Magadi zenyu vana vemhuri yeZimbabwe ini ndirikutaura ndiri muno South Africa but ndiri kuchema nenhau yavamunangarwa vasingagoni kusunungura nyika. Tiri kurwadziwa nesituation yekuti ivo ndi president munyika asi zvinhu zvakangooma hapana kana chimwe chavarikwanisa kugadzirisa zvinofamba sei ngavabvume kuti chamisa ngaationge nekuti vari kuratidza kuti vakundikana. Hakuna chinhu chinorwadza sokuti suti netakatiza kumusha kutouya kunozvitopiswa nokuda kwomunhu mupenyu unenge achirarama ari muZimbabwe imomo nokuda kwokuti unenge achiri achiputa. Tarwadziwa vana veZimbabwe, tarwadziwa ngatibatsiranei kuti titaure navamunangarwa, vamunangarwa vati ngavabvume kuzorora.
Yee manhero akanaka mukoma Jongwe. Ini ndini Tomasi Mpofu. Tiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa kunoko. Zviri kuitwa navamunangagwa izvikai. Vamunangagwa vari kurega mutengo uchingokwira. Dai zvavangotaurana navo nezvo ndichamisa vagona kubatira Zimbabwe pamwe chete. Ndatenda.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka. Mukoma Jonga namukoma Blessing. Iniwo ndinonzi Peter Tetwa. Ndotaura ndiri South Africa kumurokwenyu. Maonero angu dai vaikwanisa kutaurirana. Vachamisa navamunangagwa pamwe zvinhu zvingashanduka muZimbabwe dai kwasa kutaurirana vasavengana chiripo chii chinodikana kuti vataurirane nyika iende mberi vana veZimbabwe tione kurarama nekuti umwe naumwe angamira ari side rake hapana chinobuda asi chinodikana kuti tichise musoro pamwe chete tione kwatinobva nekwatinoenda ndiwo mashoko endingada kutaura iwavo.
Yelo yelo pa studio 7 apo mamukasi uri baba gaulo ungasitaruhe zvaasikazivi kana chiri kunyara ngangonyarara musi kutongotaura zvinhu zvaasina kana zivo nazvo kana chihore mari iyi mugavhumendi ngangohore mari iyi achingozvirikira nemhuri yake kutongotadza kutaura zvakamara vanhu madhokta vari kubva pakliniki kushanda mumabasa makliniki kubudisa ndivo vanhu taneta ndovana ndovanongoziva mari ndovanongoziva mari musi vangava vanhu vanoshanda muZimbabwe kota ndiyo shanda muZimbabwe tiri kota shengo rine nzara zvinoreva kuti izvozvo kungourai nyika mahara musi.
Makadiko vachamari ari pastudio 7 muri kutaurawo naAntoni. Indatoda kubvunza panapa kuti ko uyu munhu anonzi Gaulewe kana achitaura kuti hanzi sabotage ndo iri kuitwa nemadoctors vakarwara purezidendi former president vamugabe vakashaka kuSingapore madoctor aiva pastrike here vachiwenga think vane over 2 months vari kunze kwenyika vari kurapwa pavakatanga kuenda madoctor anga ari pastrike here why achitaura zvinhu zvakadaro so.
Manzwa vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango masangano nemakambani ekuChina makumi maviri nemasere ichiti ari kutyora kodzero dzevanhu vechiyuga nevezvitendero vechimuslim. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hadzifunge kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yemozambique dzichafamba zvakanaka nekuti kurwisana pakati pemapato kuri kuramba kuchiwedzera. vanotivo varwi vanopfurikidza mwero vari kunetsa kumaodza nyemba kwemozambique ukuvo vanofamba vachitsvaga rutsigiro rwemapato avo vachirwiswa izvo zvakonzera kuti veruzhinji vatye sarudzo iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi kugadzirisa nyaya yeuwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kutiza misha yavo pasi pose pamusoro pekusagadzikana kana kurwisana munzvimbo dzavo, urombo nezvimwe zvinokonzerwa nemamiriro akaita kunze. United Nations High Commission for Refugees inoti vanhu vanoita mamiriyoni makumi manomwe nerimwe vakamanikidzwa kubva mumisha yavo. Mukuru webazi iri vaFilippo Grandi vazivisa kuti mumwedzi miviri iri kutevera vachashedzera musangano mukuru wepasi pose kana kuti Global Refugee Forum kuti pakurukurwe mhinduro dzekudzikisa huwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kutiza misha yavo.
Chema, iminda chema, nini wakata,
gati beiba ilindi baby, chenda,
yoda kingoba ilere neni,
gati nara meza aja muna ipa, muka jeji, chweni na sisi mboli kuchete, hajifu mkepu neki ngati nete.
Baby, I wanna chino shota. I'm the bakusi, I'm the nata.
So no da, ini zaita chero. Hasuza zonchi samuchero. Bibi kapaniri chingwaita wani mukero.
Baby, so no da, ini zaita chero. I'm the bakusi samuchero. I'm the kusi endi.
Muno mune mufaro huna tunjiva.
Gati wonga mbero rerudora vira. Gati ite jatai bavarira.
Pamo yo wakandi bata ipapo. Nijaku bata ipapo.
Hala zikuro verana zicha ikapo.
Bata ipapo. Nijaku bata ipapo.
Hakuranga nida panga to.
Nisa unoda. Ini zo itachero. Hati uza zonjkita mchero. Bibi kapaniri chumbo ita wani mokero.
Baby, jau nada, himi ndo ita chero. Andi pokuchita mchero. Andi kusi endi ninde kakero.
Kachira wa meta ata muna iwa.
Inki D Mugarden sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuyambira hurumende kuti vashandi munyika yose vacharatidzira pamusoro pekusagadziriswa kwezviri kunetsa vana vezimbabwe. Kanzuru dzekwekwe nechegutu dzinopiwa mamiriyoni emadhora kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masoweji. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Kanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.